Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye naudzedu dzanhasi chitatu mbudzi 28-2018. MDC yoita musangano nevatori venhau muHarare ichikurudzira vanhu kuti varatidzire mangwana nekusafara nemamiriro akaita zvinhu. Vamwe vagari vekunopane vari kuchema-chema nekusaririra kwavanoti kwakaita dhorobha ravo. Vachiti izvi hazvienderana nekuvekwaro guta guru redunhu rematebeleland north. Vanhu vatatu vanonzi vafa nechirwere chekolera kuMount Darwin uye vamwe makumi matanhatu nevatanhatu vanonzi vari muchipatara pari zvino. Zimbabwe inonzi yasara nemafuta ekufambisa dzimotokari evhiki rimwe chete sezvo iri kutatarika kuwana mari yekunze yekutenga mafuta aya. Dare rinotonga nyaya dzekunetsana pakati penyika nemakambani ekunze riri muAmerica reInternational Center for Settlement of Investment rinoti Zimbabwe inofanira kubhadhara mumwe murimi wekuGermany akatorerwa munda mari inosvika zana nemakumi mapfumbamwe mushure mekutorerwa purazi rake. Muchirongwa cheLife Talk Diaspora Forum nasi na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nehurumende kuedza kukwezva zvizvarwa zveZimbabwe zvine unyanzvi kuti zvidzoke kuzoshanda munyika. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 15460 ne 13860 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 9875 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.